natural rest, rest.
Akatoonerawo saka hapana kana chandombotsva handingavhunduke vanhu vari kutozvipengerawo variko vaiti tichazviona asi gore ratopera hapana tataona isi totemba mwari ndiwo vanoona nekuti varidzira zvimwe tisati taona. Taibata papiko pasina mwari, pasina mwari. Vamwendo vanongorwadziwawo, pasina chavatadzirwawo. Munhu munhu aunga mugole, asina mwari muchangopedzerwawo. Saka regandishaine, 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 namwari regandishaine. Ndezvemeso muromo chinyarara, yeah. Taibata papiko pasina mwari, pasina mwari. Taibata papiko pasina mwari, pasina mwari. Hapana kana izotuona, dai asiri Jesu akatoonerawo. Saka hapana kana chandombotsva, handingavhunduke vanhu vari kutozvipengerawo. Variko vaiti tichazviona asi gore ratopera hapana chataona. Isi totemba mwari ndiwo vanoona nekuti varidzira zvimwe tisati taona.
Street War Music. Bluff Man.